ndi kuti vanhu vari kunyaya kubatwa necovid-19 ende kufa kwacho kwawandisa idambudziko guru. Munongedzero wokuti izvo sehurumende hatina kukwanisa kukontrola chirwere ichi zvakanaka. Hatina kushandisa mukana watakapiwa we8 months uyu zvakanaka kuti mise covid-19 iyi. Asi pane zvinofanira kuitwa manje kuti izvo tichimisa chirwere ichi. Chokutanga, ngatimise kunyanya kufamba kukurosa mabhodha vanhu vachipinda muZimbabwe. Ngatitestei vanhu zvakanyanyisa, tichiisoleta vanhu pasina kutesta nokuisoleta chirwere choramba chichingodii, chichingopararira. Uyezve ndokurudzira hurumende ngative nezvipatara zvokuve tichiadhimita vanhu vabatwa necoronavhairasi. Zvino zvipatara izvo zvishomanani, saka zvinoita kuti vanhu varambe vari mumusha vachingoparadzira chirwere vachirwara, vofira imomo, hapana anoziva kuti vafanei. Tine dambudziko.
Tiri kuonawo kuti hurumende yadzika mutemo wekurambidza kufambiswa kwezvitunha kubva kune matunhu akasiyana siyana, tichinzi munhu ngaavigwe mudunhu raashayikira. Munoona sei imwe nzira here inokwanisa kuderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kufane chirwere ichi?
Handingari sure danho iroro, nokuti vanhu vazhinji vamwe vari kubata chirwere ichi pamafunaral. Asi tingade hedu kukontrora zvitunha. Kufamba kwekorona kuri kuitwa nevanhu vapenyu vari kufamba 1-2, 1-2 netsoka dzavo. Ndokwatinofanira kuvatsvaga vachiri vapenyu, tovaisoleta, tovatreata. Zvitunha zvogona kunge zviri kukontributawo mbichani, asi harizi as effective as kukontrola kutesta vanhu nokuvaisoleta.
Pane vari kuchemawo Dr. Madzorera kuti dai hurumende yavheneka vanhu vasiri kubhadhara mari, nokuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana mari inodiwa yekuti vavhenekwe. Munotiwo?
Ndo pane dambudziko guru ipapo. Nyaya iripo yokuti tikontrore covid-19 inyaya yekuti hurumende ngaiise mari pasaidi yokutestisa vanhu vese pachena, nokuti vazhinji 90% yevanhu vemuZimbabwe havakwanisi kubhadhara $60 yekuti angoitwa covid-19 PCR test chete. Pasina kutesta vanhu pachena, hapana kukontrora covid-19 kwatingamboite. Nyangwe tikaita lockdown kwatikaufumanzi tisingatesti vanhu pachena, hapana zvatiri kuita, tiri kuwesta nguva.
Asi muri kuonawo veruzhinji vachiteera here kurudziro yekuti vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi?
Zvino vanhu